Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro zvikunguru 29/2019 makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muzimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muwashington dc tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi ndine kuyeuchidzai kuti tiri live pafacebook page yedu izvozvi ini ndini tanonoka wande ndiri muwashington dc ndichiti ezvino zviri muchirongwa chanhasi mdc inotungamirirwa navanelson chamisa inoparura rimwe bazi rayo kuwales kuunited kingdom zvizvarwa zvezimbabwe zvoshuvira kuti urongwa hwekubviswa kwekushandiswa kwemapasipoti pakati penamibhia nebotswana kubudirire tichanzwa zvinobva kwamuri imi vateereri vestudio 7 iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muwashington dc pakupera kwesvondo bato remdc inotungamirirwa navanelson chamisa rakavhura bazi kuwales kuunited kingdom uko kwakaungana vanhu vazhinji uye kukasarudzwa vabati vezvigaro amai kada richards vakasarudzwa kuvesa chigaro webazi iri vakaudza studio 7 kuti uwandu hwevanhu vakauya kumusangano uyu hwakakatamadza vanhu vazhinji uye mari yakabviswa nevanhu yakawanda kupfuura mari yaimbobiswa pamasangano akadai muunited kingdom amai richards vati ivo nevamwe vavo vanoda kutsvaka mari kuti vabatsire bato ravo pamwe chete nevanhu vari kutambura kuzimbabwe tabata amai richards kuti tinzwe nezvenyaya iyi
ivibe vanhu vangava nerudo vachiratidza kuti vari kubuda musangano wavo vachiratidza kuti vari kutarisira zviri kuya nekuvhurwa kwebranch nezvichateera zvacho pakuvhurwa kwebranch racho
imimi makasarudzwa kuitwa sachigaro wales branch
ndizvo chaizvo
vamwe vakasarudzwa ndira nani
vakasarudzwa kwakasarudzwa mutevheri wangu mai teresa kukasarudzwa treasure mubati wehomwe akaita mai tandi kukasarudzwa munyori mukuru akaitwa baba muneti kukazosarudzwa information and technology ainzi brother Benson kukazotedzerana na organ secretary baba Calistus Mpofu tikaita weunisi akaitwa deputy secretary
pane vakatumwavo here kubva kuhead office kuHarare
aiwa vakakusina asi taka tine vakuru vedu vekuprovhinsi yevedu rekunoku rekulondon baba muchairman weprovhinsi yedu
saka imimi nevamwe venyu chamuchaita chii chakasiyana nezvinoitwa nevamwe mumatunhu mumaprovhinsis ebato renyu
isu ndofunga tatanga tisati tasvika ipapo tatanga nezvakasiyana stereki because vanhu vakashamisika stereki nezvinhu zvatakaita nezvoro takakwanisawo kuti pazuva rezvoro chete chete kuti something is in the making zvinhu zvisati zvamboitika muprovhinsi dzedu dzekunoku kuuk takakwanisa kureza mari yesterday inosvika iyo 2300 pamari iyoyo yakareizwa iyoyo tine target yedu yatakatarisira kuvhira tichitanga takangozeita kuti takatarisira a 6 month plan within the 6 month period tatirikufungidzira kuti tinenge tareiza kuda from yesterday onwards so we are left with 4 months
chii chamuri kuda kuita nemari iyi kana maiwana
tinofungidzira kuti kuda mwari vachida tinenge tapinda kuma600 tikapinda ipapo tine maplans edu hatisati tanyatso tinawo isu as a branch but hatisati tanyatsosheya nevanhu vese kana kuti the provincials che in our district che which is our nearest command. Saka iyezvinezwe we are keeping it within the branch. Asata share nevanhu but we know where we are. Where we are is what we done yesterday. Takatarisa kuti kasvika pakureza mari yacho atikubuda izvozvo totanga kunonja maproject akasiyana siyana. Tikutarisira kuti tiite mabasa chaizvo anosimudzira batoreti anosimudzira poverty iri kumusha uko because zviri kumusha uko zvakaoma. Asati tanyatsowana chance yekuti tinyatsogara nevakuru tichitaura kuti isusu vanoziva, ndofunga they know where we are according to what happened yesterday.
Avo vange vari sachigaro webazi reMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa rekuWales kuUnited Kingdom, amai Carter Richards vari parunare neStudio 7. Zvizvarwa zveZimbabwe zvinogara nekushanda muBotswana zvinotarisira kuti kana hurongwa huri kuda kuitwa neBotswana neNamibia hwekuti zvizvarwa zvenyika mbiri idzi zvisashandisa magoro ekufamba kana zvichibvakachirana hukabudirira, huzosanganisirawo Zimbabwe mune ramangwana kuitira kuti zvibatsirikane. Shingirai Madondo anotipa nyaya iyi.
Vachitaura pakupetwa kwegungano rekuratidzira zvirimwa reHansi Agricultural Show nemugovera Manheru, mutungamiri weBotswana vamukwetsi Masisi vakati zvasarira vakuru vakuru venyika mbiri idzi kuti vasainira nechibvumirano ichi, icho chichaita kuti zvizvarwa zvenyika mbiri idzi zvipinde chero nyika zvisingaratidze mapasipoti, vachiti kusainirana uku kuchaitika munguva pfupi inotevera.
Munguva diki diki kana isiri kure, vagari veBotswana vanenge vachikwanisa kupinda muNamibia nezvitupa zvavo kusingadivi mapasipoti, neveNamibia vanenge vachikwanisa kupinda muBotswana vachishandisa zvitupa zvavo. Ibvumirano yekuti yaitwa pakati penyika mbiri idzo dzidzi Botswana neNamibia.
Vachitaurawo pagungano iri, mutungamiri weNamibia uye vari sachigaro vesangano remubatanidzo venyika dziri kuchamhembe kwaAfrika reSADC vaHagei Genkok vakati muzvirongwa zvose zvinoitwa nenyika mbiri idzi havasiyi Zimbabwe kunze. Ndakanga ndavhakachirwa nemutungamiriri weZimbabwe vaEmerson Mnangagwa mazuva mashoma apfuura tikataura nyaya dzakawanda kusanganisira kuchengeterana vagari. Ndakaudza vaMnangagwa kuti muzvibvuminano zvandichaita nenyika dzimwe kunyanya mudunhu reSADC Zimbabwe ichaverengerwa mukati. Mashoko avaGeingok aya ndechimwe chezvinhu zviri kupa vana veZimbabwe tarisiro yekuti ramangwana ravo rinogona kujeka kana chibvumirano chenyika mbiri idzi chikabudirira, sezvo ruzhinji rwavo ruri kurarama nechamuka yenyama munyika dzakasiyana-siyana dzinosanganisirawo Botswana naNamibia, uko vamwe vari kubatwa sevanhu vakageza negoka munyama. Muzvare Priska Muronda Tsimba avo vane makore makumi matatu nemashanu vachiita zvekugadzira vanhu musoro muFrancistown vanoti vagarira namo chete munyika iyi.
MaZimbabwe neBotswana vatorwise vanhu, zvinorwadza nekuti kana uchiuya kuno iwe unenge uchida kuzotsvagira femeli yako, instead yekuti vabate mbavha vanobata munhu auya kuzozvishandira. Zviri fair izvozvo, tose tiri maAfrican, we have to help each other.
Chimwe chizvarwa cheZimbabwe icho chinozviraramisa nekugadzira shangu dzachinotengesa kuBotswana vaSirius Muzondiva vanoti hurongwa uhu hwakabudirira hungabatsira zvizvarwa zveZimbabwe zvakanyanya.
Nekuamba kwaita upenyu muZimbabwe ka zvinenge zviri zvinhu zvakanaka, because upenyu reZimbabwe zvinhu zviri kwakwira every day. Hatichakwasanisana ana kusikoro kana mahospitaris ari kudhura, ana chikafu chekuisa patebhuru chaicho. Dhiringi totorimwira muno muBotswana, Zimbabwe hatombosiya chironzi dhiringi.
Vachitaurawo neStudio 7 namai Priscilla Murombedzi avo vagara vachiita wakitsi negonzo remapurisa mudhorobha reFrancistown sezvo vasina mvumo yekugara muBotswana, vanoti dai Mwari vapindira kubatsira zvizvarwa zveZimbabwe, izvo zvakatarisana nedambudziko rekushayikwa kwemagwaro ekufambisa.
KuZimbabwe mapasipoti ari kunetsa chichichi, saka munhu akafunga kuda kuitawo bhizinesi rake. Zvinenge zviri easy kwaari kuti pakufamba, saka ndofungidza kuti zviri right izvozvo zvikaitikawo neZimbabwe.
Zvichakadaro, mutungamiri webato reEconomy Freedom Fighters nemuSouth Africa vaJulius Malema vakaudza gungano rekupemberera makore matanhatu bato ravo raumbwa kuti vana venyika dzemuAfrica vakafanira kubatana pamwe chete kuitira kuti Africa ibudirire. Pakupera kwegore rakapera, nyika makumi maviri nenomwe dzakanga dzasaina chibvumirano chekufamba kuvanhu kwakasununguka nechinangwa chekuvhurira zvizvarwa zvaAfrika mikana yakaenzana nevagari venyika dzavari. Ndakamirira Studio 7 muFrancistown, Botswana. Ndini Shingirai Madondo.
Tombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi. Mudaily News mune nyaya yenyanzvi mune zvematongero enyika dzinoti vanhu vasafunga kuti kusungwa kwakaitwa amai Priska Mutumira vachipomerwa mhosva yeuori zvinoreva kuti hurumende yava Munangagwa ine chinangwa chekurwisa uori. Mudaily News mekare mune nyaya yava Victor Matemadanda vachiti hurumende haityi kushandisa mauto kumisa varatidzi vanoratidzira vemapato anopikisa. MuHerald, Zimbabwe National Water Authority inokurudzira vanhu kuti vashandise mvura zvishoma zvishoma sezvo mvura yave kudzika zvakaipa mumadhamu ese. MuChronicle mune nyaya yetsaona yakauraya vanhu vatanhatu kusanganisira mwana mudiki patownship yekuchachacha kushurugwi nezuro. MuNewsday, umwe wevarairidzi veInstitute of Chartered Secretaries and Administrators of Zimbabwe, Valast Mapuranga, vakarega basa vachiti kuri kuitwa zveuori uye bvunzo hadzisi kufambiswa zvakanaka. MuNewsday mekare mune nyaya inoti vanhu vanopfuura vapfumbamwe vanyoresa kuti vakwikwidze musarudzo yeumiriri weGlenview South muparamende. Muchikamu chino tinopa vatereri veStudio 7 mukana wekuti vazvitaurire vega zviri mupfungwa dzavo.
Apo paStudio 7, haiwa mamuka sei vatereri, haiwa tirimo mari muka muno mukani mechakasara. Zvokwadi kana kandiona pandiri panapa, nemari yandozopiwa. Nezvainonoitiwa kana yava kuZimbabwe. Yofananidzwa neRTGS zvinorwadza. Dai paitwa kugara pasi. Kana tisati tava nemari, tinozvitambudzirei nokuti tinayo. Yombonzi RTGS, yombonzi bondi, yombonzi chii, varume. Kana tisati tava nemari, tisati tava nemari. Kare kuchinzi bepa reGermany radhura zvazodini. Ikaparara hayo. Kana takapuwa mukana woshandisa mari dzevamwe idzodzo, ngatingoshandisa idzodzo. Varume. Zvinorwadza kuno kuti tirikushandira mari. Kana dzava ikoko dzonzi hadzishadiwi, shandisai mapepa. Ko anozoshandisa mari idzodzo ndiani? Aiwa varume, kuti adingoshandisa mari idzodzo. Kana usina mari hauna mari. Iyo bhondi yacho mukagodero muchichema muchiti haiwanikwi sei. Tiri mumari muka mukati mechakasara, kuona pandiri kure kuda ndiri izvozvo. Wega unonzwa tsitsi. Aiwa dzorai moyo yenyu, garai pasi. Aiwa ndetwa keke ndiri mukati mesango mukati merima zvoti zvinikazwa neshumba hapana chinohlisa ndoti ndiri mukati madzo saka aiwa hatidi kuita zvinhu zvakadaro zviri nani ndipotsewo neshumba kamari kandawana konoshanda aiwa ndetwa keke ndiri muSouth Africa.
Mangwanani veStudio 7 vanyepfeni yuru nevateereri harisoda kupedzerai nguva tichenerera makura nhasi ndiri muPretoria noti inMozambique. Nyaya iyi ndiyo imwe chete chete yebhiri rekusekureta iri. Gavhumendi yedu nayo vakaproposa izvozvo bhiriro. Instead kuti torwisana kuda kudzikisa utachiona hweChina AIDS, ivo vatiwedzerai. Vanoda kutochiwedzera, kuda kuchidziirira, vanotowedzera. Kana mamarried couple kana kuita mapartners, mukadzi akuendawo nekoko, murume akuenda nekoko. Hakusi kupromota AIDS here ikoko. Hurumende ngafunge kaviri. Fanikeni ndachitoenda hurumende pamaelection wakapasa mudziwe kanditovhotera out. Toavhotera anaida kutovada ndichatoda nezviya chibhiri chauta nditovenga vari kutonga vacho nenyaya yebhiri rada kupasero ndapedzangu.
PaStudio 7 makadiva shamarari vose nevateereri. Ndoda zvangu kungotaurawo panhau yekusakwikwidza kweMDCT inotungamirwa naMusvari Dhokozani Kupi pa-by election yeGlenview South. Kusaisa kwavo candidate ndofunga mukoma Jonga vabvunza mubvunzo wakanaka chaizvo. Nino vasati vabvunza mubvunzo iwoyo ka, ndangira tozviona kuti apakapa vatotya kutorohwa zvine mutsindo, kutokundwa zvine mutsindo womuenda woende. Ndochokwadi, chokwadi chagara chakangonaka cho achiputse ukama. Ndatenda zvangu. Ari kutaura ndiCleopatra Mutomba amai Milan paPretoria. Mukoma Jongo atozobvunza mubvunzo wandafarira fane. Ndanga ndatozvifungawo zvangu neniwo, vasati vatombobvunza mubvunzo iwoyo. Kutya chaiko kutozorohwa home and away, votoona kuti apa hawatombokwalifai apo.
Vakadiwa nanamukoma Wandi nanamukoma Blessing Zulu, ndokutendai nekuti panews dzakanaka dzestudio 7 dzinotaura chokwadi. Ndaida kungotaurawo pamusoro penyaya yataurwa navachideme yekuti vanhu vemuHarare vanofanira kuchengetedza mvura, mvura kuitira kuti igowa kuti vagopasazova nematambudziko emvura muKuta. Saka vanhu vanofanira kunge vachichengetedza nharaunda uyezve kusarasira mapepa pose pose kuitira kuti mvura isave polluted. Uyezve government necouncil inofanira kuimplementa mamesures ari strict kuitira kuti pasava nepollution yemvura kuitira kuti vanhu vagowana mvura yakanaka. Ndatenda, ndina dhima yeguru.
Makadii vanhu vestudio 7, vashamarari nevateereri vese. Ini ndoda kukomenta pamashoko akataurwa navamati madanda vari kugweruko. Moti zvinoitawo kuti munhu mukuru ataurwe kuti kwanzi hee, kana vanhu vakademonstrata tobudisa masoja. Zvinhu zvacho zviri kukonzera masanctions, mozongochema kuti vanhu veMDC chiichi. Zvotorwawo nemunhu ane njere izvo.
Ndaitwa Austin Veli, ndiri pano pamakopa patawa Zimba. Ndokutenda vashamwari vestudio 7. Nechikumbiro, dai Mwari vatibatsirawo munyika yedu yeZimbabwe. Chamusana munangagwa vakwanisawo kutaurirana, nyika yakwanisawo kuramba ichienda mberi. Hama dzangu tatambura, dai vangokwanisawo kuyananisa navo, nyika yakwanisawo kugadzirikana, kugadzirisika. Takwanisawo kuvanhu vanova nyika yedu yakanaka zvikuru, but inoda kuti Chamisana munangagwa vakwanisawo kutaurirana kuti nyika yedu igokwanisawo kuva ichifamba mugwaro rakanaka. Nekuti pasina kutaurirana hashuwa tichafira munhamo. Tokutendai vashamwari vestudio 7 kutorawo manzwa edu omuchiva achinzikwawo.
Moroi vekustudio 7, makadi zvenyu. Ndini Rosemary, ndinoberekwa kuChimanimani. Nyaya yangu ndeyemadzimambo nemasabhuku. Takuwara, ukada kuchera gomba pamustendi yako paruzevha, zvanzi bvisa mari. Ukatema muti mumunda mako, bvisa mari. Zvese zvaunoita payadhi yako unobvisa mari. Saka tiri kukumbira kubatsirwa ngestudio 7 because hapana kwatichagona kuenda, takuwara. Hatigoni kana kusemendera makuva abereki edu. Zvanzi bvisa $50 paguva rimwe chete. Zvino ini ndine makuva 7, ndinoigona. Tibatsirewo studio 7 kuChimanimani kwamutsvangwa. Kwamutsvangwa. Mambo ndindima, sabhuku mutsvangwa. Takuwara ndisabhuku mutsvangwa. Kuisa fenzi pamba pako, bvisa mari. Munhu afa, bvisa mari aone kuigwa. Kugowa mbatya, bvisa mari. Tibatsireiwo vanhu woye, nenzara iri munyika. Takuwara idi naMwari. Thank you, ndinovimba tichabatsirwa apa.
Avo vange vari vateereri vestudio 7 vari munzvimbo dzakasiyana-siyana vachitaura vega maonero avo. Aya mashoko avo asina chekuita nestudio 7. Tinokukokai kuti mutitumire mazwi enyu pawhatsapp nhamba dzinoti 001 202 465 0318 muchitaura zvamunofunga pane zviri kuitika. Munofungei vateereri, titumirewo zvamunofunga pamusoro penyaya yokubviswa kwemapasipoti pakati peBotswana neNamibia, kuti kana ikabudirira zvinoreva chinyi. Munofungei nenyaya iyi? Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiriri weAmerica vaDonald Trump vazivisa kuti gurukota ravo rinoona nezvavasori vaDan Coats vave kusiya basa mushure memakore maviri. VaCoats vaigara vachipokana navaTrump panyaya dzezvikongwa zvehurumende. VaTrump vanyora paTwitter pavo kuti vakotsi vacharega basa musi wa15 Nyamavhuvhu vakatenda vakotsi nebasa ravakaitira nyika. VaTrump vati vachadoma umwe mumiriri wekuTexas vaJohn Ratcliffe kutora chinzvimbo chasiyiwa navakotsi. Varwi vanopfurikidza mwero veBoko Haram vauraya vanhu vanopfuura makumi matanhatu nevashanu, vamwe gumi vakakuvadzwa vange vari panhamo kumaodzanyemba kwakadziva kumabvazuva kweNigeria. Mutauriri wehurumende ati anofunga kuti vanhu ava vaurawa kuri kutsiva kwakurawa kwakaitwa gumi revarwi veBoko Haram svondo mbiri dzapfuura. Svondo rapera, Boko Haram yakasvitsa makore gumi kubva zvayatanga kurwisa hurumende nevanhu kumaodzanyemba kweNigeria. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Mutungamiriri weAmerica vaDonald Trump nezuro vakashandisazve mashoko ekutuka kushora nekushora umwe mumiriri mutema anomiririra Baltimore muparamende. Masvondo maviri apfuura, vaTrump vakakonzera mutauro mushure mukushora nekutuka vamiririri vana vechidzimai, vamwe vachiti vaTrump vari kuita zverusaro raganda. Nezuro vaTrump vakati zviri nani kuti vaCummings, avo vanomirira Baltimore muparamende, vagare muguta ravanomiririra rinosemesa uye rizere makonzo. Mugari weWashington DC Dr. Frank Guni vanoti chinoshatirisa vazhinji ndechokuti vagari vazhinji vari muBaltimore vanhu vatema. Dr. Guni vati zvinoitwa navaTrump zvinotsigirwa nevachena vazhinji, uye zviri kubudisa pachena kuti zvinonzi America inyika yorutongo rwejekerere kusina rusarura uye kwakaenzana varume nevanhukadzi manyepo. Tabata Dr. Guni kuti tinze maonero avo.
Tingati zvataurwa nemukuru wenyika vaTrump vachitukirira guta nevagari vekuBaltimore, uye zvakare mumiririri we7th district Representative Elijah Cummings, gamba rinozikanwa munyaya dzemacivil rights. VaCummings igamba munhu anozikanwa akafamba navaMartin Luther King Jr. vachirwira kodzero dzevanhu, kunyange pari zvino vachiri kurwira kusimukira kwevanhu vatema kuBaltimore kwavanomiririra. Saka mashoko anotaurwa navaTrump mashoko anorwadza kunzwa zvakanyanya kuvanhu vatema nevamwe vanhu vemarudzi, uye mashoko asina kufanira zvachose kuti ataurwe nemukuru wenyika, nokuti mukuru wenyika paanotora mhiko yekutungamirira America anenge achiti iye achamiririra nekubatsira munhu wese ari muno muAmerica.
Chii chinomboita kuti vaTrump vaite zvavari kuita izvi?
Taakutarisa kune zvematongerwo enyika, tikatarisa zvine udzamu tinoona kuti vaTrump vari kushandisa zvinovafambira. Nerimwe divi tikatarisa matongerwo enyika, tingati vaTrump vari kufadza boka. Vane chikwata chavo chevanhu vechichena vanozviudza nekuzvitundumadza vachiti vachena ndivo vanhu vanofanira kunge vari pamusoro pemamwe marudzi ese. Ndova vanhu vavari kutaurira ivavo, ndova vanhu vavari kuda kuti varambe vakavatsigira kuitira kuti vagokunda musarudzo dziri kutevera. Saka vari kutarisa zvinovabatsira. Kana takatarisa nesarudzo yatinayo gore rinouya, sarudzo yekusarudza mutungamiriri wenyika kwavari kuda kuti vasarudzwe zvakare vaite imwe temu kana kuti imwe kotoro yechipiri. Saka vari kuitira izvi nezvematongerwo enyika.
Chikonzero chokunyomba vaElijah Cummings ndechei?
Kunonga kwavaita Representative Elijah Cummings hakuna kungomuka. VaTrump vakashatirwa nekuti vaElijah Cummings vanotungamira komiti kana kuti boka makurukota emuno ekukongress rinotarisa zveoversight kana kuti rinotarisa kuti hurumende iri kushanda basa rayo zvakanaka here, uye iye president ari kushanda basa rake zviri pamutemo here. Saka vaTrump havadi zvevanhu vanovaongorora, havadi zvevanhu vanoramba vachivabvunza kuti zvazoitirwei, zviri kufamba sei, havadi izvozvo. Saka uku kutosorana uku.
Kose ruzhinji rweAmerica rwakanyarara zvikuru sei vebato remaRepublicans. Sepasina anombosimuka vachiti aiwa apa handizvo.
Zvine paviri. Chekutanga, vaTrump kumaRepublicans munhu anototyisa. Wekuti nekuti vanenge vachiziva kuti izvo zvirikuitwa vana Cummings izvi. Kana pakawana anosimudza musoro kubato ravo remaRepublicans. Kana naiyewo anowira muchoto. Nekuti muromo wavaTrump wakafanana nePutin inonongedzerwa kwese kwese kwavangonzwa kuti uku kwaita vanhu vasingawirirani neni. Saka chekutanga maRepublicans vakanyara nekuti vari kutya vaTrump. Vari kutya kuti vakatanga kutaura naivo vanobva vanongedzerwawo votorudzawo kwavanga vakamirira ikoko. Chechipiri ndechekuti kumaRepublicans kune vachena vaya vaya vazhinji vasinganyatsokuwirirana nemamwe marudzi vanotora tika nemweya wokuti vanhu vachena ndivo vanhu vari pamusoro-soro, ndivo vanhu vane kodzero yekuwana zvese, ndivo vanhu vane njere kupfuura vamwe vese vanonzi masupremacists vaya vaya. Vanhu vasingabvume kuti America kana kuti pano pasi tinofanira kunge takaenzana sevanhu kana pamutemo kana mukugara kana mukutaura kana muzviwanikwa. Saka vazhinji vavo vanofunga sezvekufungwa navaTrump izvozvo. Asi vanenge vachitadza kuzvitaura nekuti vanenge vachitya kuti vanozonzi ah mune rusarura muri bigoted and so forth. Ndingati nditsinhire mashoko andiri kutaura andichiti vanhu vazhinji pasi rese vanofunga kuti America inyika inogara ine rifa ine vanhu vanogara vakafara vakaenzana mune zvese vanogara murunyararo vachigara vachifara chaizvo. Aiwa kwete. Kutonga kwavaTrump kwaburitsa pachena kuti zvizhinji zvinotaurwa neAmerica ichikumekedza dzimwe nyika kuti zviite zvekuti muve kutonga rekwejekerere, muve nedemokrasi, vanhu vatevedzere mutemo, vanhu vange vakaenzana, vangava vakadzi, vangava varume, vangava vemarudzi akasiyana, kunyepera vanhu nekuti muno muAmerica macho vari kuzvitadza, tiri kuzviona izvi. Zvaburiswa vaTrump neimwe nzira, vafumura zvakavanzika zveAmerica zvavanga vachiisa pasi peguyo, zvabuda zvafumuka.
Avo vanga vari Dr. Frank Guni vari parunare muWashington DC neStudio 7.
Bye we.
Ndanzwa nerekurira ndasiya pane watakunopushira ndiani watungamira ndiani wafunga natichenesera nzira hazvitetembe nyama tinotidzimba pakati pehana chokuita hapana pava kungomirira mhere yamangwana munotifudzire napanurwa tsamo Somatora ambuya matora sekuru wapana kacheche kauya Somatora mukoma matora mtazi yenama wanducha egona Misotu yanda chie manja tata ku Tumira ingiroze netonta ku Irungozi taipaita atanangula Irinjozi yandi kurira amainda gura
Winky D featuring Chuku tinotenda ndekambako sezvo nguva yedu yapera rikatimbotarisa zvanga zviri munhau MDC inotungamirirwa naVanelson Chamisa inoparura rimwe bazi rayo kuWales kuUnited Kingdom zvizvarwa zveZimbabwe zvoshuvira kuti urongwa hwekubvisa kwekushandiswa kwemapasipoti pakati peNamibia neBotswana kubudirire kuti pamwe zvingazoitikawo pakati peBotswana neZimbabwe tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvakare manheru ini ndini Tarunoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti musara zvakanaka.
Soko isika